Bato reZANU-PF rakavambwa muna 1963 rikashanda nemwamwe mapato mukurwisa hurumende yevachena kudzamara nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Kubva pakawana nyika rusununguko, bato iri ndiro riri kuramba richikunda musarudzo, kunyange hazvo mapato anopikisa, vachiti bato iri rinobirira musarudzo. Nhengo yeZANU-PF inomirira Highfield muparamende, vasaikoloji Maziwisa, vanoti bato ravo riri kuramba riri panyanga, nepamusana pekuti kubva parakapinda mumasimba muna 1980, bato ravo riri kuramba richikoshesa pamwe nekuzadzisa zvido zveveruzhinji, zvavanoti zviri kuita kuti veruzhinji varambe vachivhotera bato ravo pose panoitwa sarudzo.
Secret iri pakugona basa iri pakuita mapolicies anoye zvido zvevana veZimbabwe pamwoyo. Mapolicies iyayo ndoite kuti aonekwa nevana veZimbabwe kubva Limpopo, Zambezi, Chirundu kusvika Beitbridge. Vanoona mabasa eZimbabwe anobatika, mapolicies ari pro people, pro poor, ari kuchampionwa naMugabe, mutungamiriri adadisa anozikanwa pasi rese, adadisa muAfrica. Saka ndo secret iripo kuti kana uri mutungamiriri wamutungamiriri ane zvido zvevanhu pamwoyo pako, ende tinoziziva isu kuti vamugabe vane zvido zvevanhu, ndosaka tichiramba achivhoterwa, ndosaka ZANU-PF ichiramba ichihwina, ndosaka tucharamba tichihwina nekusingaperi.
Mashoko avaMaziwisa akatsinhirwa nemurongi wemisangano muZANU-PF vaSevia Kasukuwere, avo vanhu vezvakare gurukota rinoona nezvematunhu.
ZANU-PF ndo pati yavanhu. ZANU-PF ndiyo pati ine zvido zveruzhinji rweZimbabwe. Kubva pakuambwa kwayo kusvika pari nhasi, veruzhinji vanoziva kuti musangano unomiririra zvido zvevatema. Uyezve tichitenda vanhu vemuZimbabwe vanoramba vakatsigira pati yavo, zvingareme zvingadii, kurwadziswa kwatoitwa kwese kwemasanctions nezvimwe zvakadaro zviri kuitwa kuti vanhu vasudurutswe pamusangano wavo. Saka vanhu vanoziva musangano wavo, ndosaka musangano wavanhu. Saka vanhu vanotsigira musangano wavo, hazvireve kuti vanovhotera ZANU-PF, vari kuzvivhotera ivo kuti pati yedu ndeiyi, toda kuramba takabata.
Kunyange hazvo vaMaziwisa navaKasukuwere vachiti bato ravo rinogaro kunda musarudzo, mamwe mapato anopikisana neZANU-PF anoti bato iri rinobirira pose panoitwa sarudzo. Zvichakadai, imwe nhengo yeZANU-PF muzvare Rudo Charedzera vanoti vari kufara zvikuru nekuti bato reZANU-PF ndiro rakaita kuti veruzhinji vawane ivhu, uye vari kufarawo neurongwa hwebato iri hwekuwanisa vechidiki nzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastendi. Nokudaro, muzvare Charedzera vanoti ivo nevamwe vezera ravo vachavhotera ZANU-PF pachaitwa sarudzo muna 2018. Kunyange hazvo bato iri rave nemakore akati kuti richitonga, vamwe vari muZANU-PF vave kutaura muchihwande kuti mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kufanira kusiya matomu pamusana pekuti vakwegura. Asi vaKasukuwere vanoti vachaedza kusimbisa bato ravo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 kuitira kuti vaMugabe vakunde zvakare musarudzo idzi, vachiti ndivo vakazodzwa naNyadenga kuti vatungamirire Zimbabwe. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanoda kupandukira bato ravo vachasara vari pamhene bato ravo richingotonga kudzamara madhonge amera nyanga.
Kuti ZANU-PF irambe ichitonga, pane zvinhu zvitatu pano pamusoro penyika yeZimbabwe. Chokutanga, tine vanhu. Vanhu vacho ndimwi. Chepiri, we have land. Tinevu. Handiti, chetatu, tine mvura. Toda mvura. Saka, tinofanira kuita mirayiro nezvirongwa zvokuti ivhu ribatane nevanhu, vanhu vabatane nevhu. Mvura yodiridza vhu, vanhu vomwa mvura vorarama. Zvitatu zvabatana. Sokudenga. Mwari baba, mwari komana, mwari mweya mutsvene. Ivhu, mvura. Zvitatu. Zvinofamba zviri zvitatu zvitatu. Tawizisa. Zvino, takati tatora nyika yedu tikati ivhu kuvanhu. Tikatora mapurazi, ivhu rose tikaridhika kuna vehurumende.
VaMnangagwa vari kukurudzira kuti veruzhinji varambe vachivhotera bato ravo kuti rirambe riri mumasimba.
Pamberi negore ZANU-PF. Pamberi negore ZANU-PF. pasi nemandu. Kana ukasotevera gwara reZANU-PF, ukatsauka mugwara reZANU-PF, unosara, unorashwa. Iyo ZANU-PF airashiki, inoramba ichingoenda. Ichingoenda. Igongoenda. Ichingoenda. Iwo uchirashika. Ugorashika. Ugorashika. Ameno pakati penyu vanofarira kurashika vachisiya chitima cheZANU-PF chichingofamba, chichingofamba. ZANU-PF ichingotonga, ichingotonga, ichingotonga. Vanopanduka, vachingopanduka. Iyo ichingotonga, ichingotonga.
Nekune rumwe rutivi, vaimbotungamirira boka remadzimai muZANU-PF, amai Opa Muchinguri Kashiri, vari kukurudzira kuti madzimai achitorawo zvigaro zvepamusoro mubato ravo.
Dzingawa dziri politics, voice remadzimai rinodikanwa, nekuti madzimai anewo zvaanoshuwira muupenyu hwavo. Zvinonzi musha ndimai.
Mashoko amai Muchinguri Kashiri anouya apo zvichinzi pane zvikwata zviviri zviri kurwira kutora masimba kana vamugabe vachinge vabva pachigaro. Chimwe chezvikwata izvi chiri kudaidzwa kuti Generation 40 kana kuti G40, uye chinonzi chiri kutungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe. Chimwe chepiri chiri kudaidzwa kuti Team Lacoste chinonzi chiri kutungamirirwa navamunangagwa. Zvichakadaro, amai Mugabe navamunangagwa vari kuramba kuti vari kuita zvezvipoka zvipoka muZANU-PF, vachiti vese vakanamatira pabhachi ravamugabe. Mubato makaitawo zinyekenyeke apo vakarwa hondo vakati vainge vagura muchato navamugabe vachiti vainge votadza kutonga. Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti nyika yananga kumawere. Mashoko aya anotsigirwa nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda.
Damudziko edu ratave naro parizvonderi kuti zvatakarwisa zvimwe zvacho ndozvatakuona zvaakutimbandidzira zvakare nhasi. Saka tiri kufunga kuti sekutaura kwakuchiita vamwe istage kana chinhano chebindura zvunhu chatinacho kuti tinoda inonzi a democratic society, but democracy namuyayo ndeyekuti inotaurwa zvakasiyana nevanhu mairana nezvavanoda. Vanodzvanyirira vamwe vanoti tine democracy, vanodzvanyirirwa vanoti toda democracy, vane zvavanoita vanotaura democracy. Saka isi tiri kufunga kuti ngapave nekusununguka kwevanhu pakuita zvinhu zvavo, uye dzimwe nyaya dzatiri kuonawo dzekuti vanhu vanombunyikidzwa nekuita zvakadidi, tiri kuti izvozvo ngazvigume. Mascandals, corruption dziri kuitika, tiri kutiwo ngadzi.
Asi kunyangwe paine zinyekenyeke, vakawanda vanoti bato reZANU-PF richiri rakasimba zvekuti kuda kuti rave zuru rapinda nyoka, kungotaura nekuti muromo hauzarirwe nerwizi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.